Tondora pera dzimwe nyika dzakawanda dzakambomira kushandisa nhomba yeJohnson & Johnson. Mushure mekunge vamwe vanhu vainge vabaiwa vakatanga kurwara vachidundurira ropa kana kuti blood clots. Izvi zvakamboitikawo kune vanhu vakabaiwa nhomba yeAstraZeneca yave kuramba kutambirwawo nedzimwe nyika dzakaita seAmerica. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinotapuriranwa, Dr. Tinashe Gede vanoti zvakakosha kumbomira kubaya nhomba kana vanhu vorwariswa nayo.
Zvakatanga kuonekwa kuEurope neAstraZeneca kuti muvanhu vanga vavhaksinetwa vamwe vacho vaizodhevhelopa noti maclots. Saka izvi zvaonekwa muvanhu vanga vaitwa vapiwa vhaksini sechinhu chinyowani kushandiswa muvanhu, vakakurumbidza vamisa kuti ngatimbomira imwe nguva vanhu pamwe pane zvirwire vasinganzwisisi. Saka purosesi yekukumbostopa temporarily inoalawa mascientists kuti vadzokere back again kuvanoti ndanani vari kuclota, zviri kuitika vapedza mazuva mangani, kana tozoshandisa mavhaksini aya kuenda mberi tingaashandise zvakanaka sei asingafomi maclots.
Kunyange pasina matambudziko makuru ati abuda panhomba dziri kubva kuChina, mumwe mukuru munyaya dzezveutano munyika iyi akati dzaisanya soshanda zvekuti nyika iyi yange yofunga kugadzira nhomba dzakaita sedzePfizer neModerna dziri kushandiswa muAmerica. Mukuru uyu akazoedza kudududza asi kwainge kwave kuda kudyorera mvura yadeuka. Asi Dr. Gede vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvibaiwe hazvo nhomba dzekuChina idzi.
Takatarisana nedenda reCovid-19, chinotyira zvakanyanya kuti panotanga kuya nguva yedu yechando, risk yetransmission inowedzera zvakanyanya. Yedu ndiye kuti sezvo takwizwa kuti vanhu vakapfeka mamask, vakageza maoko, vange vachimaintaina social distance, havanya kutapurirana chirwere, vakazviita izvozvo risk infection inenge iri lower.
Dr. Gede vanoti vanhu havafanire kuteerera zvimwe zvavanoudzwa pamasaisai eInternet neWhatsapp.
Pakutanga-tanga pavaimezha kuti vaccine hesitant, vazhinji vanhu vaiti ina handidi kutangidzira. Saka kumwe handidi kuramba ba kusaziva nekusanzwisa, manditi ndichambotanga ndaona vamwe vabayiwa, kana vabayiwa kana vari right ndozotenda. Tinofara kuti as we have looked at the program, nhambe yavanhu vagashira yawedzera. Tinotarisa kuti pari zvino runzwisiso rwawedzera. Vamwewo ndovanoti asi inini zvangu zvirwere hasati zvaadreswa. Ndakasunungwa kuti ndizivise veruzhinji weZimbabwe kuti kunyange ine chirwere cheBP kana shuga kana vakati ndakambobatwa icho, hapana bahumbowo hwekuti vhaksini inokukwadza.
Mukuru mubazi rezvezvirwere zviri muropa nedzimwe nhengo dzemuviri kana kuti Department of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vakurudzira vanhu kuti vaendere mberi nekupfeka mamasiki nekudzivirira sezviri kukurudzirwa.
Takanga takanganwa imo pakati paNovemba kuita zviya zvatakamboti zve towirirana kuti tiite. Kana tikasachenjera ichaita seatomic bomb painoputika, ichabata vanhu vose.
Vayambirawo kuti kune mhando yeCovid-19 ine ukasha hwakanyanyisa iyo yakawanikwa kuCanada, Brazil, India nekuKenya yavanoti inotapurirwa zviri nyore. Muzvinafundo Matarira vanoti nhomba zhinji dzakaparurwa pasina ongororo yakadzama yakaitwa, uye vati panofanirwa kuongororwa utano hwevanhu vose vakabaiwa nhomba idzi kuitira kuti pave nekugutsikana kuti dziri kushanda zvakanaka. African Union yainge yatenga nhomba $220 million kana $220 million kubva kuJohnson & Johnson kuti ipe nyika $50 million. Sangano reWorld Health Organization rinoti nhomba iri pasi pezvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2% ndiyo iri kuendeswa kuAfrica, zvinonzi nenyanzvi zvave kupa kuti Africa Center for Disease Control and Prevention ingoti nhomba dzibayiwe kunyange dzaita mutauro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.